ndina kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro pamusoro pemusangano mukuru wemadzimai uchange uri kuitirwa iwo kuHilton Garden Inn kuAshburn muno muVirginia, svondo rinouya uri kurongwa iwo nekereke yeForward in Faith Church. Regai timboenda kune avo vari kuronga musangano uyu tinzwe kuti uchange uchifamba sei uyezve wakakoshera sei madzimai.
Inini ndinonzi Pastor Catherine Marurama, overseer Catherine Marurama, way forward in Faith Church and the best in Dallas, Texas. Asi sesangano re forward in faith muno muAmerica. Tine musangano mukuru wemadzimai watiri kuitira kuVirginia kubva musi wa21 kusvika musi wa24 September. Kunenge kwakaunganiwa nemadzimai from all states here in the USA. Changori mutambo wepamusoro, tinenge tine maspika makuru, mai vedu vanovaiwo mukuru wemadzimai, mai Archbishop Apostle Yuna Guti vanenge varipo, uye tichava nemaspika mamwe ari kubva kuUK, mamwe ari kubva kuSouth Africa, vamwe vari kubva kuZimbabwe. Saka mutambo mukuru chaizvo chaizvo wemadzimai tichinamata mai.
Pane mamwe madzimai vachange vachibva kune mamwe makereke here kana kuti ndewe kereke renyu badzi?
Ndewe kereke yedu, asi misangano yedu yatinoita isusu iri open kumadzimai ese, chero anongonzi mudzimai. Especially Saturday afternoon ndiri kuinvita zvikuru madzimai vese vanenge vakasununguka. Saturday afternoon tiri kuita high tea. Saka high tea tinenge taka munoziva kuti madzimai vanofarira kutuma function. Saka Saturday afternoon tinenge takarova mucheno, mukadzi wese akapfeka fascinator. Handiti munhu aziva mafascinator akakungoti mhamu mumusoro. Afternoon iyoyo inenge iri special function yehigh tea. And every woman is welcome.
Zvii zvamuchange muchidzidzisa madzimai pamusangano uyu?
Tichadzidzisa zvinhu zvinobatsira pamweya kuva mudzimai akasimba pakunamata, mudzimai anonamatira mhuri yake, anonamatira vana vake, kana ari vasikanawo vasati varoorwa. Zviya musangano wedu uyu hausi wemadzimai akaroorwa chete, kunyange vasikana vatinoti mayoung adults, they are welcome kuti nauyewo kumusangano uyu. Saka tichadzidziswa kubata dzimba dzedu vasati varoorwa, kuzvichengeta kuti vazoroorwa zvakanaka. Uyezve chimwe chikuru chatinodzidzisa, kudzidzisa mudzimai kushanda nemaoko ake, kuti mudzimai anofanira kuvowo, mudzimai ane tumwe tunhu twaanoita ita tunounza mari mumba besides kungoenda kushift. Mudzimai anoda kugona kushandisawo maoko akuoneka savingsiwo, kekutiwo ndine ka 5,000 ndine ka 10,000 uchitengesa tengesawo zvimwe zvinhu zvatinonyanya stereki kukurudzira madzimai. Saka zvese izvozvo tinenge tichidzidzisa kugadzira mumba, chese chinongobata mudzimai. Maspika edu vese vanospecializa in different things. Vamwe vanospecializa zvemudzimba, vamwe vanospecializa zvemabhizinesi, vamwe vanospecializa zvekushandisa maoko ako, vamwe vanospecializa zvekunamata, chitaurawo zvekunamata. Saka unenge wakakora musangano wacho.
Tipeiwo izwi rekushingisa mamwe madzimai angadai akateerera nekukosha kwakaita misangano yakadai.
Ndiri kuda kukurudzira mudzimai kuti remangwana remwana wako riri mumaoko ako. Zviya vana vanorovedzwa kuna Mwari kubva vari vadiki, nekuti handei kuchechi, handei kuchechi, handei kuchechi, wotoona chekuchechi chadyarika. Ini ndinongozvipa example kuti pandakarerwa, nhasi ndamufundisi, asi ndakarerwa ndichirovedzwa kuenda kuchechi, zvichingonzi tiri kuZimbabwe kwedu ikoko, baba wangu vaibva vati kana ndinge asingadi kuenda kuchechi ndirikukiya madhoo angu. Asi vaitodyara zvinhu zvemweya mandiri. Saka mudzimai, imba inoda kunamatirwa, murume anoda kunamatirwa, vana vane pavanosvika pekuti kana vakura vamatineja vese vayarusa vanoziva zvandiri kutaura, vanenge vakunetsa zvakuda mabvi. Pane zvimwe zvisingachinzwe nekutaura, pane zvimwe zvisingachinzwe neknowledge kana needucation, nekuti mumwe nomumwe munhu ane mweya inoteerera. Kumamisha kwedu kwatakazvarwa uku kune mweya inoteerera. Unotoona Inga mwanafana na natete vaya vantunga nyanyi kufarila vaya vaya ingoti panu vasia, panu vasia, panu vasia. Wato unachima action kwa chutuwa fanana. Nekuti blood rimwechete. Junu zwakataru, junu ngo zimane muna matu. Saka ingi watu munu omutu zimai. Ano dakuwa muna, anuenda panuenda na amu. Achira iwa upa mwechete ni wangu. Achikuru zi wawo kutave ni ukama wakanaka na mwari.
Ayi wangu vazedu njizu zaita shanje. Tuno kutenda hii overseer Catherine Marurama. Vekerekeye Forward in Faith kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
God bless you. Thank you. Tinotenda zvikuru.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.